A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, February the 9th, 2017. Welcome to the Women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And tonight on the Women's Roundtable, we're looking at the role women are playing in Zimbabwe's political landscape. A recent research shows that female parliamentarians chosen through the proportional representation system have not been performing their representative roles up to expectation, owing to different challenges. Despite these challenges, however, some of the female parliamentarians argue that the quota system should remain in place in order to help achieve gender parity. So what are your views on the issue?
And to join our discussion, you can call us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we will call you right back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But women, as you know out there, Thursday is your day. Panopa chemadzimai musa kanganwe.
Linga kosha olwesine lobo mama. Kungakhathalekile ukubana senza i-Live Talk kusukisela ngomvulo kuze kuye sifika ngolwesihlanu, kodwa ke ngolwesine kulapho-ke esidibana khona lani makhosikazi khona ngasemakhaya. Don't forget that we are also live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona and VOA Ndebele and like us if you haven't done so already.
Ina Chitasha, I'm the current president of the African Democratic Party. My party kuita kwa wanaita ma programs avo kwa kasiana siana. Ndinoona unge milishonga ya Buddha mu People First yagara ichingoonekwa kuti vangangogona kusangana nedambudziko rakadaro, nekuti leader wavo akaita zvekusarudzwa nevamwe asi kusarudzwa constitutionally, constitution yavo chaivo chaivo. Saka ndikuona kunge zvinhu zvatai takangotarisira kuti vanogona kuzosangana nedambudziko rakadai, and zvabva zvaitika saizvozvo. Titori mubishi rekugadzirira. Ndofunga vanhu pasi rose vanongoziva kuti campaign chaiyo inotanga the year before elections. Saka titori mubishi rekuona kuti mastructures edu akarongeka here, tiri kutaurirana nevamwe here, pamwe pangangobuda coalition nezvimwe zvakadaro. Asi kugadzirira, tiri kugadzirira. Handifungi kuti pane kusiyana kungaite kugadzirira kungaite munhu wechirume nekugadzirira kungaite munhu wechikadzi. Kana ungori munyaya dzepolitics ungorimo, zvese zvinenge munenge muchitunzira zvakafanana. Ndingafare chaizvo ndichiona vamwe vakadzi vakaita seni vachiuya vachishanda nesu vachiitawo zvepolitics zvatiri kuita, nekuti ndinoona kunge kuti nyika inake hatingagadzire tichiti 98% yevanhu vari kushanda basa iroro varume, isusu vakadzi pamwe tingoita 2%. Mukatarisa mapati ari kuese zvino mashomanini, ndingangoti ndofunga matatu chete ane vakadzi pamberi, asi mamwe ese ane varume pamberi. Zvinoratidza kuti pane chinotadzisa vakadzi kuti vapinde mubasa iri, and pane chinotadzisa vakadzi kuti vawane ushingiho hunodiwa kuti vaite basa sairoro. Vanogona kusangana nezvakawanda, pamwe kutsanirwa nevarume, pamwe zvimwe zvakadaro zvinoita kuti vatye kana kuti vasafunge kuti iri basa rakakodzera kuti vakadzi vaite. Kuzvigona kwandiri kuita, ndofunga handingade kunyepera vanhu kuti inyore, nekuti tinofanira kugara tichitaurirana chokwadi kunyanya sevanhukadzi. Pane vamwe vangazoya vachiti muzvari masilina makandifurira, aiwa hatidi kudaro, hazvisi nyoreba. Asi zvinogoneka ukave nechinangwa uchiziva zvauri kuda neushingi hwekuti hautye kutaura kana pane varume kana pane chii, uchinyatsoziva kuti isusu zvatakamirira ndezvisi, tinoona kunge unobudirira. Asi kana uri munhu uye anoita zviya zvekuti nhasi audzwa chakati wobva achinja, mangwana audzwa chakati wochinja, unogona kuzvisiya panzira nekuti vanhu vakawanda vanogona kuuya kwauri vachida zvavo kuita izvi hazviite zvine njodzi zvine ngozi zvine chakati chakati saka kana uri munhu asina hana yakasimba unogona kuzvisiira panzira asi ukatarisa kutambura kuri kuita vana vemuZimbabwe unotoona kuti hapana choice unofanirwa kutosimukawo semunhu anonzwa kurwadziwa semunhu akazvarawo semunhu ane masisters anamai vari kutambura vana mbuya unofanirwa kutosimukawo kuti vawane voice iroro rechikadzi mune matongerwo enyika zvese zvinenge zvichiitika pawanikowo ivo vakadzi vachitaurawo kuti aiwa isusu hatisi kuda zvakati tikuda zvakati aiwa izvi hatifungo kuti zvinoita zvakati ndo zvinoita ndosaka tichirimo tiri kungoshingirira tirimo chete
tinoda kuti madzimaiwo akawanda apinde muparliament asi hazvitangiri kuparliament kazvinotangira mapolitical parties tinofanirwa kuona kuti mastructures edu ese kubvira kustanding committee kuenda kunational executive kumaprovinces kumadistricts kumawards kumabranches ese anofanirwa kuona kuti kune madzimai 50% nevarume 50% zvikadaro kana takuenda kunosarudza macandidates kuti tida kuti pa 210 constituents political parties anofanirwa kuti 105 ngavaite madzimai nekutoti hatisi mupolitics nekuti tuda power tiri mupolitics nekuti tuda kuti upenyu hwevanhu huchinje
takakura tichinzwa kunzi mukadzi anotaurisa asi mukadzi anodiwa mukadzi anofanira kunge akanyorovera mukadzi anofanira kunge achinzwisisa kuti zvinhu zviri kufamba sei usinganyanyi kumiramira panenge pari varume saka pane zvizhinji zvinofanira kuti zvishandiswe nazvo kumadzimai kuti zvivasimbise kuti vakwanise kumira munzvimbo dzakaita sepalamendi nokuti haizi nzvimbo yavakagara vari hatinombobvira tiri madzimai katibvumidzirwa kugara pamadare dare rakagara riri revarume saka iri dare ratakutanga kunodzidzira kuti tipinde saka ngatibatsiranei kuti toita sei kana tapinda mudare racho iro
chikumbiro chedu vanhu vakadzi vachiri kukura ndechekuti vana mai vedu vagara vari munzvimbo zvekutonga ngavatipewo mukana wekuti nesuwo tipinde vagotiratidza nzira tichiitira remangwana redu nekuti kuva mwanasikana hazvigumiri ipapo ndinozokura ndoita maiwo ndeida kudiwa kuti neniwo ndipinde mune zvematongero enyika asi kana ndisina kuwana dzidziso yakakwana handizozvigoni saka chikumbiro chedu chikuru ndechekuti vana mhama vatipinzewo vatipewo mukana.
Welcome, if you're just joining us tonight on the Women's Roundtable, we are looking at the role women are playing in Zimbabwe's political landscape. A recent research shows that female parliamentarians chosen through the proportional representation system have not been performing their representative role up to expectations owing to different challenges. But despite these challenges, some of the female parliamentarians argue that the quota system should remain in place in order to help achieve gender parities. So we want to hear from you, our listeners, and those viewing us right now as we're streaming live. What your views are on the issue, PJ?
Yeah, marvelous. The country right now currently has three female who lead political parties, namely the former Zimbabwe Vice President Dr. Joyce Mujuru, who now leads Zimbabwe People First, Marceline Chikasha, whom we just spoke to a while ago, leader of the African Democratic Party, and Barbara Nyagomo of the Progressive Democratic Democrats of Zimbabwe, PDZ.
Yes, PJ, and yesterday we actually saw, you know, there was a lot of talk on social media and we saw, you know, it was trending that the leader of the Zimbabwe People First, Dr. Joyce Mujuru, she fired some of her long-standing members of her party, who include Margaret Dongo, who confirmed to me earlier on, PJ, I spoke to her, and she said indeed she was fired from the People First, but she could not give an interview as she was in a meeting, but who continually tried to get her today.
She cracked the whip.
Yes.
Some people are calling it on the social media. We'll be reaching out to some of the leaders of these parties by phone to hopefully to join us in our program today.
Yes, PJ.
Yeah. Uhlelo lethu lalamhlanje siyalambulela ku Live Talk asihluzeni bomama lapho ke esikhuluma khona udaba lolu olwabesifazane abakwimisebenzi yokukhokhela ikakhulu yokukhokhela ezombusazwe abakhokhela ama political parties silabo ke abathathu abagoqela unkosikazi uDr Joyce Mujuru yena ke ukhokhela ibandla leZimbabwe People First kube lo Maseline Chikasha okhokhela i-African Democratic Party kanye lo Barbara Nyagomo owe Progressive Democrats of Zimbabwe. Silethemba ke lokuthi sizabathinta ke ngocingo senelise ukuthi sikhulume labo kuhlelo lamhlanje. Kuyini vele okwenzakalayo ukuthi omama labo kuthathani kufunakalani kudingakalani ukuthi omama labo baze bazithole beku sibanga sokukhokhela ilizwe. Kukhona pha eMelika saphosa sakhokhelwa ngunkosikazi Hillary Clinton kodwa kwehlula. Kodwa ke emazweni anjengeMalawi kulowesifazane kulowesifazane ophose waba lokumbuso okuncinyane but lokho ekhona kwezombusazwe. Sikhangele iLiberia ilonkosikazi Helen Sirleaf, sikhangele kweleBrithani kulonkosikazi Theresa May, sikhangele kweleGerman kulonkosikazi Angela Merkel. Akho ke baningi sibili abesifazane abakhona kwezombusazwe. Kudingakalani ukuthi eZimbabwe lakho sibe labesifazane abaqinileyo njalo abangesabi ukuthi bakhulume. Singakaqhubekeli phambili wathi siliphe udaba esaluphiwa ngonompumelelo moyo ngeviki edluleyo.
Amalunga edale lePhalamende aseZimbabwe aseqalile umkhankaso wokwengezelela isilinganiso sabesifazana abangena kwezombusazwe okungakhokhelela ukuthi inani labo edaleni leli lalo likhuphuke. Lumkhankaso ubikwa ungapheleli kukhetho luka-2018 kuphela kodwa lelo mnyaka ka-2023 kusiya phambili. Lamhlanje kobulawayo inhlanganiso eqhuba ucwaningo ngendaba ezimbalwa eye Research and Advocacy Unit iRAW yethule impumela yocwaningo olulesihloko esithi Participation but No Voice Parliamentary Report on the Women's Quota System in Zimbabwe eveze ukuba yebo bakhona edale abesifazana kodwa kuyize ngoba ukuba khona kwabo akudalanga umahluko njalo kwenziwa ukuzama ukuthulisa umkhankaso wabesifazana ekungeneni kwezombusazwe. Ucwaningo lolu luveze ukuba uhlelo lweproportional representation ladwala inzondano phakathi kwamalunga edale njalo alucacanga ukuba bazasebenza njani lwaphinda lwehlisa inani labesifazana abangene kukhetho. Abikwa ekhanyelelwa phansi amalunga akhethwa ngaleyo indlela ebizwa ngamagama abalisa okhadoma kumbe ubhakhosi kodwa akwenziwa kumalunga eSenate lawo angena edale ngendlela efanayo. Abesifazana abasuka kumabandla wonke ezombusazwe eZimbabwe avumelene ukuba kumele kube lenguquko ecacileyo kuqalela kumabandla ezombuso kusiya edale beveza obala inani labesifazana okumele bangene kwezombusazwe. Umsekeli kamkhokheli weMDCT unkosikazi Thokozani Khuphe uthi isisekelo sebandla lakhe siyakhuluma ngobukhokheli babesifazana kodwa asicaci kunani labo okumele kube yingxenye kuzo zonke izikhundla kusukela emabandleni kusiya edale lePhalamende kuzihlalo ezilikhulu lanhlanu zincintiswe ngabesifazana.
Mina ngithanda ukuthi ngibonge udaba lolu akade siluxoxa lapha lama organization awe RAW lale eyi ukuthi iproportional representation sifuna ukuthi iqhubekele phambili ngokuthi proportional representation esilaye khathi sikuthiwa kumele ukuthi iphele ngo-2023 kodwa thina sithi iproportional representation ize ifakwe kwakubone ukuthi omama kabaphe ePhalamenti. So I proportional representation lay fagwe ukuthi kuze kufike isikhathi sokuthi omama sebebaningi sesikwanisile 50% eParliament lakuma council. So nxa singakafiki si 50% emakhanselini lasePharlament, i-proportional representation kumele ukuthi iqhubekele phambili. Njalo ngithanda ukuthi ngithi ama-political parties yibo kumele beqale emaphathini abo ukubona ukuthi omama bakhona. Siqalisela ku-standing committee njengangakithi sibuye ku-national executive, sibuye ku-province, sibuye kuma-district, sibuye kuma-wards, sibuye kuma-branches. Kumele ukuthi omama babe yi-50-50 labo baba. Kungenzakala khona lokhu uma sesisiyakhetha ama-candidates awePharlament, lizathola ukuthi mama bazaba khona. Njalo kumele ukuthi ama parties azimisele ukuthi kona ku 210 ama constituents kumele ukuthi 105 babe ngabomama. Kanti obaba bayisabani khona lapha. Nxa kungukuthi sonke siku politics ngokuthi sifuna ukuthi abantu babe lempilo ezihle, asiko ku politics ngokuthi sifuna ipower. Kanti indaba obaba bengafuna ukuthi omama laba babe yi 50-50. Tino mama sibanengi kakhulu eZimbabwe. Sibanengi kakhulu lati sifuna ukuthi sibe khona lapho kuyabe kukhulunywa khona nge development, okuyabe kuyenzwa khona imithetho, okuyabe kuyenzwa khona ama budget. Sifuna sibe khona sibe yi 50-50. So sifuna ukuthi proportional representation iqhubekele phambili.
Ilunga ledale lePhalamende eZansi eMandebeleni eMzingwane oweMDC uNkosikazi Priscilla Mushonga uthi abesifazana bakhankasela ukuguqulwa kwezimiso zokhetho ezizakhokhela ukuba inani labesifazana likhuphuke ukuze kube yingxenye yabesilisa leyabesifazana edale ngoba uhlelo lweproportional representation luyacina ngo-2023 ngakho kumele luqhubeke ngoba inani labesifazana alikafiki kungxenye yamalunga edale.
Kumele sihlale phansi njengabomama. Into esihlupha kakhulu ngeyokuthi khona uzo abantu besithi omama abakho. Kwesinye isikhathi bathi omama nxa bekhona phakathi khona vele kabakhulumi. Mina ngiyakwazi ukuthi omama bayese uma bekhuluma. Kodwa indawo lana yindawo vele eyabobaba. Yikho kwesinye isikhathi izinto abaqalisa ukuzenza nxa omama ezabe ukukhuluma ziyamenza ukuthi azwe laye esesisaba ukuthi akhulume. So kulezinto esimele sizilungise ukwenzela ukuthi siqinisane ukwenzela ukuthi ubaba nxa angasukuma akwazi ukuthi nxa lo okhuluma ukukhulumayo yena uzamela indaba yakhe. Okwesibili okukhulu ukuthi kumele sithi nxa sikhuluma ngento yokuthi ama-electoral reforms. Kaningi ningabantu bengizwa ama-electoral reforms umuntu ahlathi yinto ye-opposition le, yinto yabuzwangilayo, yinto yabomjulu, yibo abakhuluma into yenera. Ayinani lezinto zokuthi yinto enera ngento yokuthi nxa singatshintshanga lo mthetho okhona omama basoze bakwanisa ukuthi bangene. Siyakwazi ukuthi umthetho unalowo we-60 women uyaphela ngo-2023. So kumele sizibuze ukuthi simele siyenzeni ukwenzela ukuthi siyenze ukuthi omama babe khona. Bona laba abakhona omama bangikhona, thina bangikhona oPriscilla esiyake sikhulume singabe omama bangene ngawona lo mthetho owekhothi. So manxa seliwukhiphile kutho ukuthi even bona labo omama elibabonayo bekhuluma labo bayaphuma ngawona lo. La yena lo mama uhlezi lanxa esephathini le ebona ukuthi kayizwisisane lento zama-electoral reforms. Kumele acabange ukuthi i-electoral reform ayitsho kuphela into ze-diaspora vote. I-electoral reform ayitsho ukuthi kumele umuntu wakhona umgabe kahambe. Into ye-electoral reform ngeyokuthi liqalise ukukhangela ukuthi omama singabangenisa njani kwi-quota system. Sikhangele i-electoral reform ingeyabomama kuphela. Yikho kwasenza ukuthi siphume ne-constitution eyafaka omama. Ngoba sasikwanisa ukuthi sithi ye kule new constitution abanye bakhuluma ukuthi new constitution sifuna lokhu sihluphane njengama-political parties. Kodwa okwasincedayo la yikuthi sonke njengabomama ngesikhathi se-constitution savumelana ukuthi yizi izinto esizifunayo ku-constitution. Kumele siqalise lathi ukukhuluma ukuthi nxa kukhula into yama-electoral reforms singama-parties wonke zalu MDC sonke siku-one place. What is it esikufunayo ukuthi kube khona ngento yama-electoral reforms?
Elinye ilunga ledale lePhalamende uNkosikazi Thambudzani Mohadi laye uvumelane nomhlonishwa uMakhuphe Lomshonga ethi inguquko yabesifazana abangena kwezombusazwe kumele iqale emabandleni ethi lebandla lakhe liyasilela ekusebenzelaneni labesifazana uma sekusiya ezikhundleni zombusazwe eziphezulu.
EParliament kumele sibe lemithetho ukuthi khona inani labomama lize lengezelele ePhalamende. Kumele sibe lemithetho ovela kumabandla wethu ethu so that i constitution yelizwe it's amended so kuvela ngapi ebantwini ukuthi khona sifuna ukuthi khona se achieve 50-50.
Unkosikazi Mildred Mkandla webandla lezaphu yena uthe isisekelo sombuso kumele siguqulwe ukuze uhlelo lweproportional representation luqhubekele phambili ngoba inani labesifazana abaphatheka kwezombangazwe liphansi kakhulu.
Uhlelo lweproportional representation ebandleni lwethu luqakathekile okunye okumangalisayo kodwa ngoba besiqalisa ngakho besingakuzwisisisi lokhuyana kodwa siyakubona ukuthi kungasinceda thina omama ukuthi singene ezihlalweni ngoba izinto eziningi zaziwa ngomama, iindubo zethu zaziwa ngomama, obaba balutshwana bangasuka bayekhuluma ngezinto ezidube omama. Mina isifiso sami ukuthi ngabe iyaqhubeka njalo. Nxa kukuthi kayiqhubeki kufanele kube lenye indlela okungenziwa ngayo ukuthi omama babe baningi bafana nalokho okukhulunywa ngama-constitution atshiyeneyo u-50% ukuthi ingxenye kube ngobaba ingxenye ibe ngabangomama.
Unkosikazi Patricia Chabalala olwela amalungelo abesifazana uthe abesifazana ababe yimbuma uma besedalele ephalamende ethi abakhwice amalogwe balwele amalungelo abesifazana ukuze inani labo liqanise edale ukuze impilo zabantu ezweni zikhuphuke.
Anje ngifuna ukulitshela komama ukuthi alisiphathi kuhle kodwa thina yithi siyabe sikingenisenga ephalamenti. Ngikhulumele ukuthi ngibuhlungu ngabangani bami, siyabe singabangani nxa lifuna ukuya ephalamenti. Khuluma kindaba liyana nangamayela lo sephalamenti angitsho yikho kuthiwa kalikhulumi, yithi esasikhuluma ukuthi alikhulumi. Sikuma-meetings erawu, mina ngiyavuma ngoba ngiyakhuluma, angisoze nesabe ukukhuluma. Alikhulumi vele.
Uchalimani weZimbabwe People First wobulawayo unkosikazi Esnath Bulayani uvumelane labanye bakhe ethi ngempela uhlelo lweproportional representation kumele luqhubekele phambili njalo isisekelo sombuso siguqulwe ukuze inani labesifazana labesilisa lilingane edale.
PR kayikontinue. Let's give omama abaku-PR i-chance because 55 years lezana kade bengakazi buthi kahle ukuthi bebone ukuthi kusebenza njani. If we give them chance, I hope they are going to do better. Loko ukuthi kabakhulumi kabanjani njengoba lani lizizwele ukuthi bathi kunzima khonakali. But we hope in the next 5 years lezi sibanikayo zona bazabe belokhuza. Let it continue because as women we need to be represented.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu kulungiselelwa ukhetho luka-2018 kodwa udaba lwamalunga ephalamende lwabesifazane akukhulunywa ngalo njalo lwaphiwa iminyaka elithumi qha ukuba lube khona kodwa iningi labesifazana lithi akukacaci njalo isisekelo sombuso kumele siguqulwe kunye lesamabandla ezombusazwe kube yingxenye ecacileyo elotshwe kusisekelo hathi ukuthi lumkhankaso ufike emaphethelweni ngo-2023. Ngimele iStudio 7 wobulawayo ngingunompumelelo Moyo.
PJ, very interesting and comprehensive report there from one of our reporters in Bulawayo. Yes. Nasi pano pachirongwa chedu chemadzimai pa Women's Roundtable. Tiri kutarisa, zviri kusangana nemadzimai anoita zvematongerwo enyika. Tova tatoenda kuna Muzvare Maslin Chikasha. Avo vanova ivo mumwe weavo vane bato ravo asi ndiri kunzwa kuti nhare dzavo dzinenge dzadonha saka tichambotaura kuti ndivanani madzimai PJ vari kuita basa irori rekutungamira mapato. Tinoona kuna Dr. Joyce Mujuru vaimbova ivo vice president wenyika pari zvino vari kutungamira ivo Zimbabwe People First and uyezve nezuro takaona vachiburitsa vamwe vari mubato ravo imomo basa. Takawanazve mai Margaret Dongo vaimbova ivo murwi wehondo yerusununguko vachinzi ivo vakaburitswa mubato. Uyezve PJ nhasi ndataura namai Dongo vakati ivo ichokwadi vakasiyiswa basa nezuro asi vanga vasingakwanisi zvavo kutipa interview nekuti vanga vari kuti vari mumeeting. Asi tichiramba tichivaedza nhasi kuti vauye pano pachirongwa tinyatsonzwa kuti zvakafamba sei. Taifunga kuti pamwe mapato iwaya anenge achitungamirwa nemadzimai anochengetawo mamwe madzimai, asi sekunzwa zvekwatamboita kuna muzvare Marceline Chikasha, vanga vachiti zvimwe zvinhu zvakadai zvinofanira kuitwa kuitira kuti chibato rirambe richienderera mberi. Tichitarisa kuti gore rinouya kuchange kune sarudzo yemaelections a 2018. Wokupedzisira ndiye muzvare Barbara Nyagomo veProgressive Democrats of Zimbabwe. Tichaedzazve kuti tivabate panhare tinyatsonzwa kuti zviri kufamba sei. Asi ticharamba tichiedzazve naivo Dr. Joyce Mujuru kuti tinzwe kuti zvakafamba sei nezuro, uyezve remangwana richange rakamira sei imomo People First. Tiri kunzwa kuti tina Honorable Tabitha Kumalo, PJ unogona kuvatora, timbonzwa kuti vari kuzviona sei nyaya iyoyi yemadzimai. Ari kuita zvematongerwo enyika, tinoona ivo ndi mudare vakamirira MDCT, saka tombonzwa kubva kwavari PJ.
Siyakwamukela Makhumalo uhlelo. Hayi, nyaphila, kunjani wena? Kunjani khona ngapho koBulawayo? UkoBulawayo umbuse Harare.
Honorable, imbofambai nhare dzenyu. Dzinenge dziri
sound quality.
Quality yacho haitsisi kunyatso kukunzwai. Imbofambai mbijana.
Ndirikuenda kuenda masvingo. Iko zvino zvadi.
Oh, muri muroad. PJ, haisi kunyatsonzwika. Regai tirambe vatikufonerei izvi. Tuona kuti pane chingabuda here, but right. Pari zvino hai quality yacho inaumira zvakanaka.
Asizwanani sivi.
PJ, maybe let's just also look at some of the people that are with us as we are live streaming right now. We have Anderson Munzi. Arikuti, hi, I can hear you loud and clear. Sisi Grace Ruredzo. Arikuti, greetings, beautiful women. Saka PJ. Tirikunzisu. Aiwa, makadi yenyu madzimai. Vakanaka.
Kube lo Zanele Khumalo Chibale. Yenake uti, kanti sifuna ukukichelwani i-proportional representation forever. Ngomunye layo khulumayo ekhonona nge-proportional representation ukuthi mayingahambi. It shouldn't go away in 2018. It should continue beyond 2018 to maintain that quota. The proportional representation.
Yes, PJ, just like I think we heard from the video that we played earlier on, we heard from Honorable Tokozani Kupe, who, you know, was speaking very passionately about, you know, the proportional representation, and also Miss Priscilla Msairambwe Mushonga was also speaking about, you know, the need to keep that quota. So it's very interesting that at least we were able to get them all together from different parties. We are now seeing women actually rallying together and speaking with one voice.
Yes, but there were also some of the people, some women who were complaining even in that meeting that those that were elected or selected to become one of those quotas, they are not doing enough in parliament. But Priscilla came out and defended that and said it's a male dominant sort of environment. So it's very difficult. If you see any woman talking in parliament, it takes a lot for them to be heard.
Aywa, PJ.
Sometimes she has to go to
extremes.
Like at one time when she brought over some sanitary pads in the parliament just to make a point. So it's really difficult.
I understand that one of our guests, Muzvare Marceline Chikasha, the African Democratic Party, vave panhare. Makadi, Muzvare Chikasha.
Ndiripo, makadi zvenyu, mainawi.
Aiwa, tiriwadi. Tombonzwa kubva kwaamuri, ndimo mumwe wemadzimai vatiri kuona vari kutungamira bato munyika. Zvakamira sei pari zvino, tichitarisa kuti gore rinouya tichange tiri maelections? Madzimai makagadzira here?
Takagadzira, asi tichiri mubishi rekugadzirira, nekuti maelections haangoiti in one night. Tinotoramba tichigadzirira kusvika tasvika ipo panyaya yacho chaiyo.
Saka zvinotora chii kuti uwane mudzimai achiwanikwa iye achizoita mabasa seamuri kuita aya? Tinoona kuti pana Dr. Joyce Mujuru sekutaura kwatamboita nezuro takaona vachidzinga ivo vamwe vari mubato mavo uyezve nhasi tambotaura namai Margaret Dongo vachitaura kuti ichokwadi vakadzingwa muZimbabwe People First. Zvii zvazvinotora kuti semudzimai uzowana uchisvika pachinzvimbo chakadai?
Ndofunga nyaya yekukwikwidza mupolitics yakangooma. Unofanirwa kutoita munhu akashinga, munhu anotarisa kuti nangwa sangano redu chii uye kwatiuda kuenda ndekupi. Mai Mujuru akagarawo pasi nevamwe vanovarayirawo sekweduwo ndinogarawo pasi nevamwe vangu vachingirayirawo kuti kwatiuda kuenda tinofanirwa kunge taramirira takaraita kadai. Inini handizivi vangu mabasa ePeople First, asi ndinofunga kuti ndo zvavakaita. Pane akatogara navo pasi vakawirirana kuti ndo direction yatinoda kutora semusangano vakabva vaita saizvozvo. Asi chinhu chinyore, asi dzimwe nguva ndo basa racho. Unofanirwa kuita madecisions iwavo womira nezvaunenge wafunga kuti ndozvibatsira musangano uyezve ndo zvinobatsira nyika.
Nhare dzenyu dzinenge dziri kukakama mbijana. Tichamboti murambe makabata rambai henyu makabata tombokumisai parutivi. PJ, we're hearing there from you know, honorable, well, not Mrs. the Miss Chikasha, who is the leader of African Democratic Party, and she's just, you know, I asked her about what happened in Zimbabwe People First yesterday. She's just explaining that some of those decisions have to be made. Sometimes, you know, you have to sit down with your members and crack the whip, as you
said.
Over to you.
Tough love, as you would call it, as a mother. Sometimes you have to take extreme action just to put your children in line. Hiko ke sibona ngani hiko okwenziwe ngunkosikazi Joyce Mujuru kutsho unkosikazi Marceline Chikasha, yena ke okhokela ibandla le-African Democratic Party. Uthi akazi okuningi ngokwenzakeleyo ebandleni eleZimbabwe People First, lapho ke uDr Joyce Mujuru axotshe khona abanye bakhe abumba labo ibandla lakhe leli, abagoqela umnumzana Gumbo, umnumzana Mtasa kanye lonkosikazi Margaret Dongo. Abaningi kade bekhala ngokuthi kungani exotshile unkosikazi Margaret Dongo. Kungabe kuyikuwehlukana kwembono ngendlela ezehlukeneyo? Yikho ke akaxotshanga unkosikazi Margaret Dongo kuphela, kodwa ke uxotshe labesilisa abathile. And njalo kuthatha isibindi ukuze athathe lelo nyathelo ngoba vele akulula ukungena kwezombusazwe njalo ukukhokhela ibandla lezombusazwe.
Also, PJ, it's not everybody who's actually agreeing with what happened yesterday in Zimbabwe People First, because, you know, some of the criticism that's coming up is that maybe the party needs, you know, to concentrate on the bigger picture.
Yeah.
And, you know, right now, since it's also teething, it may be attracting the wrong kind of, you know, message towards it. But, you know, like what, you know, Ms. Chikasha said.
Too soon to be splitting, really. Yeah,
some of these people, things have to happen. And then, PJ, we have some people here on live streaming. You've got a fan who says, Zanele Kumalo Chibale, who says, PJ, your hair rocks.
Thank you.
And then Stanley Zongoro is also, you know, just saying, you know, commenting on Honorable Tokozani Kupe. But otherwise, you know, we can go back to Ms. Chikasha if you're still on the line. Hello? Hello, Ms. Chikasha?
Hello, yes, I'm still on the line.
Yeah, this is much better. I think you moved to a much better, the network there is better.
Excellent.
Maybe just give us, you know, what does it take to become a female politician in Zimbabwe? What are some of the challenges that you face on a day-to-day basis?
Primarily, it actually takes guts. You have to go against the norm in the society. We're a patriarchal society, so women are not actually expected to go into the boxing ring and box with the men, so to speak. So you have to be gutsy enough, bold enough and courageous enough to know that this is what you want to do. And you can only do that, obviously, if you're coming from a position of conviction, You really have to be convicted on your values, your principles, what you're standing for, and what you're trying to sell to the electorate, because obviously you're trying to sell your organization to an electorate so that they can deem you the best candidate to choose in an election. So those are just two of the qualities that you need. So obviously you need, I disagree with people that say you need money, mm-hmm. because I think money follows principle, it follows good ideas, it follows accountability. So if you're gutsy enough in this environment to get in there, I think you'll then find that you attract the right kind of people to support you in that work.
Mm-hmm. Okay, maybe PJ, if you can, in Ndebele, just, you know, what Ms. Chika shall say.
Basically, that's what she said before. I got to agree. Unkosikazi Maslen Chikasha yenage uthena nana kuthatha isibindi njalo kuthatha ukuzimisela okukhulu ukuthi la ungene enkundleni yokulwisana labesilisa. Yeah.
Mzvare Chikasha, tombotarisa iyo sarudzo ya 2018, mutauro uriko mazuva ano, mutauro wemibatanidzwa nezvimwe zvakadaro, imi makamira papi?
Isusu tiri pakati pekutaurirana nevamwe, takambotaura nevamwe vanoshiti code, tikafamba navo, tikanzwa zvavakamirira uyezve zvavari kuda kuita. Izvino tiri kutaurawo neMDCT, tiri kufamba tese tichizwawo zvavakamirira nezvavari kuda kuita. Hatisati tasaina neany of these two, saka takangomira kuti kana tanyatsobudirana pachena tikawirirana panyaya dzese dzinoda kuwirirana, fanike maconstituency kuti tinenge tichitora mangani vachitora mangani and so on, then ndo patinozokwanisa kusainirana tichitava neagreement yavepo.
Asi zviri nyore here kuti imi semutungamiri webato renyu muwanikwe muchidyidzana nevamwe vatsigiri venyu panyaya iyoyi, nyanya panyaya yecoalition? Nokuti tinonzwa kuti iko kupeople first uku chakanyanyonetsa inyaya iyoyi yecoalition, vamwe vachiti aiwa ngatisaenderere mberi, vamwe vachiti ngatienderere mberi.
I think mafungiro nemaonero zvinongosiyana. Isu vekuADP hatina kana problem kushanda nevamwe vanhu, nekuti tinoona kuti muZimbabwe muno tikasamatana tikasaita chinhu chimwe tichingodhonzerana uyu kwake uyu kwake, pamwe hapana chinhuwo chinobuda. Saka kana varipo vane pfungwawo sedzedu dzekuda kuona Zimbabwe ichibudirira, vane pfungwawo sedzedu dzekuda kuona vana vemuno vachiwana mabasa, vachigara vachirarama upenyu hwakanaka, vachiwana mishonga kuzvipatara, tinogona kugara pasi navo tichitaurira, nekuti yatinoti vision inenge yakafanana. Tinozosiyana hedu kune dzimwe nyaya, asi chakanyanyokosha chatinofanira.
Nare inenge yadonha PJ. Tiri kunzwa kuti pana Sisilinda Masarira. Muzvare Linda Masarira, makadiko? Tokuchingamidzai pachirongwa.
Tinotenda, makadii henyu, makadii vateereri.
Ehe, muri kunzwa nyaya iri mudariro. Nhasi tiri kutarisa mabasa ari kubatwa nemadzimai, nyanya panyaya izvozvo zvematongerwo enyika. Tichitarisa madzimai ari kutungamira mabato munyika. Tiri kuona pane madzimai matatu vari kutungamira mapato, asi imi tinoona mune sangano reZimbabwe Women in Politics Alliance, rinoita basa rei iri sangano iri?
Sangano reZimbabwe Women in Politics Alliance rinokurudzira vanhukadzi kuti
rutaura.
Taura
enderai henyu mberi.
Muri kunzwa?
Zimbabwe
Women in Politics Alliance ibato rinokurudzira madzimai kuti vave nechekuita nezvematongerwo enyika. Kotarisa magariro edu nemakudzirwo atinoita mukati menyika ino yeZimbabwe, mukadzi anotarisirwa kuti ave munhu anenge akagara pamba, acharorwa, achichengeta vana zvichigumira ipapo. Asi nekuburikidza nekudzidza kwaita madzimai nemagariro ataita neadvancement yavemo mukati meupenyu hwatiri kurarama, tinoona kuti madzimai vane kodzero yekuti vapindewo munzvimbo dzekutonga. Nekuti kazhinji kacho tinotarisira kuti matambudziko ese anowanika mukati mekurarama anonyanya kuremera munhu wechidzimai. naizvozvo vanhu vechidzimai ndo vatori neunjere neunyanzvi wekugadzirisa mamatambudziko atinotarisana nawo mukati mekurarama mungava munharaunda matinogara kana munyika chaimo nekuti tisu tinoziva kurema nekurwadza kunoita matambudziko mukati menyika ino asi katarisa zvakadaro unoona kuti mukadzi kana achinge akaroorwa murume wakanomuzva kuti handidi kuti uite zvematongerwo enyika asi munhukadzi uyu anenge akadzidza uye aine kapasiti yacho achizvikwanisa kuti agone kunosandura magariro evanhu mukati menzvimbo yaari kugara kana mukati menyika saka izvi sezimbabwe women in politics alliance tinobuda tichinopa dzidziso iyoyo kune madzimai kuti ikodzero dzenyu hazvisi zvinhu zvakashorega kuti uwanike uchiita zvematongerwo enyika nokuti kazhinji kacho unozoona kuti vanhu vechirume vakaona kuti mudzimai uyu anozvikwanisa uye akasimba akachenjera vanotanga kugadzira tunyaya nekuita nekutukira nekusvibisa munhukadzi kuti ashaye chiremerero
saka pamira pakadaro poitwa sei nhare dzedu pj iye zvino zvinenge tasisi Linda vanenge nhare dzavo dzakata futi saka hameno nhasi kuti zvichafamba sei asi tinotenda sisilinda masarira vezimbabwe women in politics she was just literally saying you know because of the patriarchal society that we live in zimbabwe sometimes it's very difficult for women to reach those decision making positions in politics she said the way that women are brought up sometimes you, from when you're young you're just educated that you will get married and be a housewife and you know so she's urging that maybe that needs to change.
Yes, it should be taught from schools. Yeah. Let me just read a message that we got from one of our live listeners or viewers. She's saying this is the time for unity of purpose. Of course, we don't know what exactly transpired in Mrs. Mjuru's party. Perhaps whatever it is, it should be made public. Mm-hmm. Otherwise, it does not give a good impression. It sort of rings strings of dictatorship and are the other members not allowed to air their views? So that's the message from Zanele.
Yes, and we want to thank Zanele because she has been sending really encouraging messages for us right here. So thank you for live streaming with us. And I'll just read from some of the VOA Shona live streamers who actually, you know, had posted something earlier on and they wrote in, you know, to give their views. There's Mukoma Bizo, brilliant Ngoma. Varikungo Tauroma Onero Avo, Pamsorope Madzimai. Uyezve Tendai Chizemanyata ari kuti ndifonerei akapa iye phone number dzake. Good wishes Mutikani, ndifonerei vabva vapa phone number dzavo. Farai Musukume, vari kutaurawo mafungiro avo. Dzimwe pfungwa dzachona dzinoti potsei asi hatichataura zvakawanda. Imanyo Mangena, hanzi ini hangu handimbofi ndakavhotera mukadzi.
Munhukadzi.
Please, pano hatidi vanotuka. Ndiko maimanyo magena
ibati mimi funga and chandaongorora ndichekuti vese vari kunyora vanhu rume vese vari kuti havasi kumuzombofa vakavhotera vanhu kadzi
ta ndipo patataura kuti zvimwe hatichaverenga PJ saka tati tip sola tawedzerwa zvo mukoma vari ku South Africa vati ndifonerei a good wishes Mutikani hanzi vedu we ndimi muriko tudzei my views evanhu cause tava kuda a better country saka mukoma good wishes Mutikani vanenge vari kutaura zvinotsigirawo madzimai kuti aiwa kana mudzimai achinge ari iye anonzi iye awana mukana wekuti awana basa irori repamusoro vainozogona kumuvhotera Norman Scott vari kusouth Africa tinokutendai matitifonerei nhare dzedu nhasi dziri kuti netsei asi ticharamba tichiedza uyezve tinokutendai vese vari palive stream yedu nyanya ivava vanyorera pavoa shona Facebook kana musati mafarira mapeji edu anoti voa shona voa ndebele nevoa studio 7 manyai munofarira mapeji kuitira kuti kana takuita malive stream akadai munokwanisa kupindawo pachirongwa PJ.
Hey, good wishes uya hazi munomu here 642388 inenge muno
ehe tichakumbira kuti timbofonera mukoma good wishes ehe tione nekuti dzimwe namba dzacho kana dziri dzemuno dzinoita nyore kuti titaure nawo
ehe mukoma tawedzera show ndeve ku South Africa zvekare saka dai tikakwanisa kunge tichivawana zvingave nyore zvikuru. Kulaba nengi sibile abatena nabona sivafonele bafaka la manumbers avo. Mukoma Tendai Chizemanyati, mukoma Tipsalo Tawedzerwa Show. Bonke labo vatibona bafuna ukufonelwa lo Norman Scott, bonke batibona bafuna ukufonelwa. Kodwa ke namhlanje lizaxola ke balaleli ikakhulu labo abaseZimbabwe, hayi incingo zethu zikhanya vele ziyabheda namhlanje.
Ndirikuona Sisilinda Tsungai masarira matijoina palive feed. Nhare dzenyu dzadonha asi mamuri kukurukura muchitaura chaizvo zvatanyatsonzwisisa. Saka kana mune zvimwe zvamunokwanisa kutaura, taurai ipapapa ticharamba tichingotaura vamwe vakateerera, asi tinotenda kunge manga muri nesu pano pachirongwa. Ticharamba tichiedza nhare dzenyu.
Tirikuona kunge mune chido chaizvo.
Aiwa, vanacho uye zvezvavataura.
Tinotenda nechido chenyu.
Tina mukoma Gibson Moyo. Muteereri wedu vari kudawo kupa pfungwa dzavo. Makadii mukoma Gibson?
Tinofara. Makadii?
Aiwa, tiri wadi. Tipeiwo pfungwa dzenyu neyamuri kunzwa iri mudariro iyi.
Aiwa, ndinotenda zvikuru. Iri pfungwa dzangu ndedzekuda kubatsira madzimai aya kuti musapa henyu mhosva. Madzimai sokwazvo vanhu vakuru votinokudza kwazvo. Ende vasafunga kuti tinovadherera kana vachishayiwa representation yakakwana muparlamendi. Asi kuti pane zvinhu zvinonetsa zvavasingakwanisi kuti vaite kuti vagozopinda. Saizvozvi zvinhu takagadzirira zvamaelection ya 2018. Muchaona pa 6 months time pane kumhanya mhanya vanhu vachidzinganisana vachirovana vachidini. Mai ava vanenge vane mwana kumuzana. Mai ava vanenge vachimisa mwana havazokwanisi kutiza mheremhere inoitika. Ende haitombokoni mune muzimbabwe medu irimo tinotoiona kuti yatanga. Pashure paizvizvo iwo madzimai pachawo echivanhu chedu havana kunyanya kuenda kuchikoro vakawanda. Haisi mhosva yavo kureva kuti kuvabereki kwanga kusinyavo zvakakwana. Asi izvo takatarisa kuti madzimai anenge anotenda kusevenzisiwa manga-manga futi nevanhurume. Tikatarisa zvaitika nhasi zvamai Joyce Mujuri izvi zvazvisingafaniri kuitika kuna mai. Madzimai tinotarisa kuti vane mwoyo murefu, asi zvavaita mai Mujuri izvi zvaratidza kuti madzimai akangofanana nemi nyangwe vakapinda zvavo muparlamendi vanongondoita sezvinoita kuti vana baba. Izvizvo zvazvichida kuti madzimai angodzidzisana politics vasati vafunga zvokuti tongokwikwita kana kuti kudii. Nokuti ndiri muno munzezvaii.
Imi muri kupi vamoyo?
Ndati ndiri muno munzezvaii.
Muri kupi?
Ndinoona mai vanobva Harare vachienda kundoita MP weipinga kana wegoko vanotosvika nevhoisi yekuti ndatinana president kuti ndizokwikwidza kuno. Zvinova zvinendisingafaniri. Vava kusevenzisa madzimai omurizevha asinawo politics dzaanoziva ongopinini dzavo asvika. Unonyatsoona kuti zvinhu zvinogwigwa naana maizvi ndeve mutaundi vanozvigwira ivo kuti vasunguke. Kana ariwo kuno kuruzevha madzimai mazhinji zvino kwazvo haana chaanoziva. Asi kuti anongozouyawo senenzesiwa kuti tibhoezivei. Izvozvo zvinofanira kungodzidziwa madzimai mazhinji asati aenda kuparlamendi. Nokuti kana vachiti tinozobetsera mudevelopment havana mari yokuzotivakira zvikoro nemadhibha neine. Kana MP futi wechirume haana mari yokuzotivakira. Asi vanenge vachireve nhema kuti kana mukandivhotira ndichakuvakirai chikoro zvadi pasina iye pandake anenge asina mari yacho. Totarisa hurumende yedu yakakurisa hakunonzi kukura chacho. Mukafunga 12 million inomunyika nevanhu over 300 anii zvizvinorive izvezvo. Asi ndo tinoperera mari yehurumende yetinochema nhasi inoperera kuma MP nemaminisita nemavhaisi nemaine vakawandisa munyika. Ndichibva ini kwakabva mabhunu achimuna achitonga Mungozimba kumaitungwa ni maminister 8.8. Na prime minister waki Smith. Hewe only 8. Naitunga mungozimba kumaminister.
Saka vamoyo, murukuti imi, alo, vamoyo. Saka ukuru ziro yenyu, yeah. Mchidimbu, murukuti point wase, mchidimbu.
Kuchia yangu kutu mazimai ngambo, jizisua politics, first, kukumbira futi kutu mlembe ngazile kukukwisa yangu, kana pinda kuma election. Mazimai ungu pinda uza, kana kana singashi.
Aiwa.
Kasi yangu kia, nukutu kutia kuyua.
Aiwa, tinote enda cha izu, Eva Gibson Moyo. Kunge manga mwine supano pachirongwa chedu.
Chinotenga. Mpote njizo ndio mtifunela wazimwe nyaya. Niki ya majina itote ya mzimwe mbabupini.
Aiwa paka naka tinofona. PJ, a very interesting contribution there from Mr. Moyo, who's saying maybe, you know, women need to be educated, you know, given the chance to be educated about politics. But he's generally also just talking about the cabinet in Zimbabwe is too big.
Mm-hmm.
And it should be trimmed and, you know, go down as much as he cites the time when the Rhodesian government was there and only had a few, you know, ministers. I would also like to welcome Chipongoshi, who's live streaming with us right here, PJ. She says women are very capable, but they are not just given the chance to hold good portfolios. Mm-hmm. And also Sekuru Oswald Soko, welcome to the program. And Lorin Magdalena, I know you're always following and you're watching with us, although I can see you're doing it silently, but yes, we acknowledge that we can see you. And I think also Chipo goes on to say women are their own enemies when it comes to politics. They spend most of their time doing unproductive things like makua and pulling other women down. Most of the time they find they are being used by men who are intimidated by educated women. So that's Chipongoshi right there, PJ.
Yeah, yeah. Namkoma Gibson Moyo. Kuti vano vumira kushandiswa. Sezvakamboitika. Was it last year or last year but one when even in ZANU PF a woman was pitted against another woman or other women.
Mm-hmm.
So
and which
some
also
of
led
things,
PJ to the ouster of, you know, Dr. Mujuru herself.
Yes,
she got fired because, you know, women were playing some games within the party. But like you know, say she's echoing the same views that Mr. Moyo is echoing.
Yeah.
And thank you, Chipo. We can see that you're really avidly following. So keep adding your comments. We'll keep reading them, PJ.
Yeah. Engunanzelele, kuti batibona njengo koma Gibson Moyo obesithi yena abesifazane basafuna imfundiso eyaneleyo angikholwa ukuthi bafuna imfundiso eyaneleyo imfundiso balayo they are educated but is the tricks of the trade how to maneuver in such an environment that's male dominated
just like
that's
what we heard Miss Chikasha saying she actually said you have to have guts.
Yeah.
And, you know, she was actually in support, I think, of Mrs. Mujuru, Dr. Mujuru, saying what she did yesterday took guts.
Yeah, it took guts to be able to do that.
Like what you're saying, women are educated, but maybe they need to know how to play the game of politics.
Yes, because it's a boys' game or it's a male game.
Allegedly.
So the moment they see a threat, they can make you a common enemy.
Yes, and I see Chipo goes on to say educated women are not wanted in politics. You will find that educated women are pushed out by hook and crook. So, you know, she shares what you're just saying over there to say that some of the time it's not about education because
per
most
se,
of the Zimbabwean women are educated,
are
but
educated.
Maybe it's just they need to know how to play the game of politics.
You need to know how to play the game, exactly. Abanengi vele bacho njalo balembono ehlukeneyo abanye ngabasekela uNkosikazi Mujuru ukuthi uqotshe abanye kubandla lakhe. Abanye njalo ngabangamsekeli ukuthi yena nana isplit yangkhona yenzakale too soon when the party is still teething. Iloke isagaqa iparty yakhe. Njalo kusesele kulensuku ezilutshwana kumbe sokusele umnyaka owodwa ukuthi kuyiwe kukhetho. Ikho-ke kumele alungisise ibandla lakhe. Kumele abanye bathi kumele abe lesineke njengomkomamoyo akade sitshesana nana. Kumele njengowesifazane abe lesineke sokuthi ahlale labo phansi nxa kuyukuthi balembono ehlukileyo. Kodwa abanye labo ngabathi she had to crack the whip ukuze azwakale ukuthi ulamandla ukwenza njalo. Njalo ulamandla ukulida. Ulaso isibindi sokwenza njalo.
PJ, I understand uti tangata bata mai Margaret Dongo, but vati ivo parizvino havasi kukwanisa kutaura asi sekutaura kwandamboita pandataura navo tisati tatanga chirongwa vataura kuti ichokwadi vakadzingwa mubato irori reZimbabwe People First uyezve tichamboramba takatarisa nekuti nezuro takaona ipo palive talk yeDiaspora Forum nezuro inokokerwa iyo namukoma Jonga Kandemiri naChris Gande takaona vagumbo vachitaura ivo kuti hapana anodzingwa mubato saka nyaya iyo ichiri kuenderera
mberi
tikanzwa zvemwanga achitaura akamirirawo mai mujuru achitaura kuti ava vatodzingwa ndo zviripo saka ticharamba tichingokuudzai pamafacebook page edu anoti iwo VOA Shona neVOA Ndebele kuti zvii zviri kuitika mubato iri tina mukoma Lino vari kusouth africa PJ kunyangwe inenge nguva yacho yadyanana makadi mukoma Lino
ndosimba hangu makadewa hivi.
Aiwa atiri wadima kwanisa kungoita rombo rakanaka nekuti nguva dzadyikana nasi tipewo pfungwa dzenyu neiri mudariro iyi.
Nyaya ndanga ndichida kutaura nezvayo inyaya ye people's face kudzingana kwavari kuita mubato.
Hataura henyu.
Kudzingana kwavari kuita mubato kuvanhu tikasangwarira ndezvekuti vanhu havari kubatana vari kutibata kumeso isusu vatsigiri vemapato vachiuya vachitafanika sokuti kunodzingana kwavari kuita vari kuda kuzama kuda kuratidza sokunge mai mujuru vakamira pachokwadi pamaererano nebasa ravo asi chiripo chaicho chaicho chokwadi chiri pachena ndechokuti amai mujuru ava vanhu vepeople's party vese vanhu vanongori vezanu pf izanu pf yakaona kuti zvicharayo mamiriro araita haasisina kumira zvakanaka saka vakatsvaga kuti vovandudza zita ravo sei kuti vange vachigona kuti vachiruzisa MDC ndokutsvaga kuti vovandudza zita ravo sei nenzira yekuti vange vachinoumba kamukabato iye zvino izvi kutataburana kwavava kuita pabato ravavo kwava kuti vanhu vaya vanenge vachiti pamwe kuda vanhu vanava ndevezanu pf vakaona padai voti aiwa zviripo chaizvo ndezvekuti mai mujuru vari pachokwadi asi ava vamwe ndovangu vari kuzanu pf but yeti vese vanhu avavava vanhu vari kuzanu pf yakangowanda yakangonotsvaga kunowanda nezita kutsvaga kuvhiringidza chete vanhu vari kusapota MDC
tinotenda mukoma Lionel asi sekuona kwatakamboitwa munguva yapfuura naiyoyo MDCT ine mapishapishawo ayo PJ takaona honorable Thokozani Kupe mudzimai vaive ivo mutungamiri mutevedzeri wemutungamiri vachitsvagirwa vamwe varume vaviri kuti vauye kuzovabatsira pabasa saka zvimwe zvinotariswawo izvozvi takanyanyotarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai saka mukoma Lionel tinokutendai
hapana ane maoko akachena
asi mumapato ose hatisi kunyatsoona kuti pana watingati ane maoko akachena sekutaura kwaita PJ over to you
hayi isikhathi sethu sesingasavumi kodwa ke okukade kukhulunywa ngabalaleli yimbono ehlukileyo yona le kade ngisayitsho ukuthi abanye ngabasekela onkosikazi Joyce Mujuru ukuthi uyenze kahle abanye njalo besithi hatshi kusesemasinya kakhulu ibandla leli liyethulwe okusemthethweni ngalumnyaka owedluleyo yikho ke belokhu lisagaxa libe lingakahambi sibili ngempela yikho ke bebengamelanga ukuthi nana abe ngoxotsha abantu kusesemasinya kangaka satsho ukuthi nana hayi akula muntu vele olezandla ezimhlophe kumamandla wonke ezombusazwe akhona eZimbabwe.
PJ would like to thank our valued contributors today, the president of the Africa Democratic Party, Marceline Chikasha, also Linda Masarira of the Zimbabwe Women in Politics Alliance. We had briefly Honorable Tabitha Kumalo, MDCT, deputy spokesperson on the program, and all the valued listeners and all our Facebook followers who were following us on our live stream. Please, you know, continue to follow us on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. I'm marvelous Mhlanganya, who is saying, let's meet again next week here on the Women's Roundtable.
Ngithande ke ukuthatha leli thuba lokubonga njalo uNompumelelo Moyo yenake osifakele udaba lwakhe obelucacile ngimpela njalo lunothile ngezikhulumi eziningi. Unkosazana Thokozani Khuphe, unkosikazi Priscilla Misa Irambwe Mshonga labanye abaningi ningi. Asibeke ithuba elifanayo njalo ngeviki elizayo.